Vakitaura nhasi muchinhu uyu vatamisa vati havatarisire mukana wenhaurirano dzekuumba hurumende yembatanidzwa mushure mesarudzo sezvo vari kutarisira kukunda zvine mutsindo. Vatamisa vatiwo bato ravo rinoda runyararo munyika vachiti riri kupinda musarudzo nemaoko asina ropa.
We do not want to go into this new republic with heads that are dripping with blood. Ende mukati tichimba izvozvo vatiwo hatina bakatwa. The path of violence, the path of bloodshed, the path of anarchy. This is not a sustainable path. Those are the story of my children. No shame, no shame.
Makurudziro yakaitwa nemukuru wemadzishe vafortune Charumbira yekuti vachamisa vataurirane nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa. Vachamisa vati vakagadzirira kutaura navamunangagwa pamusoro pematambudziko akawanda ari munyika asi hazvireve kuti vanofanirwa kuwirirana chete.
Ko ndinogara ndakataura ka kuti nyika ndeyevanhu vezimbabwe, tiri vanhu vamwe chete. Kutaurirana kwakanaka, hapana chakashata. Zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo. Makumbo maviri haisi ZANU-PF chete nesiwo TCC. Zvanza zviviri zvinovaka nyika hachisi ZANU-PF chete neTCC. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane. Hazvina kuti kana vanakataurana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hatina kuwirirana asi munewona kumwe chete. Ndosaka maziva ari maviri kubatsirana. Ari rimwe rokuna kusaona zvakakwana. Rinogona kuita utare.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe vanoti mashoko amambo Charumbira ekuti vachamisa navamunangagwa vataurirane hana musoro vachiti zvingadai zvakaitwa kare kwete iye zvino pamberi pesarudzo. Vazembe vanoti vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wavo wekusarudza mutungamiri wavanoda.
Pane zvovovhunduka zvavanoona zviri kwavari ngavatotiudza. Asi nyaya ndeyavanhu, pindura zvino haimiri, nyika vanhu haimbomiswi nokuti ninguva zoti, zvinoda vanhu ndozvichaitwa. Mukiribidi yavo yose yokuda kubata pfungwa dzavanhu nokutorera vanhu mavhoti avo nokurambidza zvose zvichaparara. Shoko ravanhu ndivo varidzi upenyu. Nyika vanhu haazi munhu mumwe, tose tisi nyika.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza vatori venhau kuti kana vachamisa vachida nhaurirano vakasununguka kubatana nevamwe mugungano rePollard. Asi vachamisa vakanga vatsika madziro vachiti havapinde mugungano ravanoti nderekutungana kwembudzi iri. Mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri vaColin Mapfumo vekuKaroi vanoti vabatisisa mashoko avachamisa ekuti nhengo yese yebato ravo inofanirwa kunyoresa vamwe vanhu vashanu.
Vose vechidiki vese vanofanira kunoregista kuvhota. Ndo mashoko edu sevechidiki vese. Munhu 1 akaregista 15, it's 1+5 and then you say part. Zvataurwa zvemari forms, zvataurwa zvekandidhesha, zvataurwa zvese. But ichiripo ndeye kuti mukomana ngapi.
Vashamisa vanga vari muchinhoi vachisangana nenhengo dzavo vachivazivisa neurongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzeparamende, senate nekumakanzura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.